also say a corruption trust. Tricona Sebuti Dan Rakanaka chose put the my lifestyle audits. Nobuti Mukatarisa Fumi Urukunganis one year. Tozo tarisa hiyo maria wanenge wachihora alisi kupindira. So tinoona kuti itano rakanaka chose raparurwa neve National Prosecuting Authority.
Tinoona kuti mashoko aya akasike kutanga hurumende ichidzivisa pamusoro pehurongwa hwekuda kuongorora mararamiro ari kuita vashandi zvikuru vaikoko kunyaya dzematare uko. Munofunga kuti pane chinozoshanduka here rwendo runo?
Ndiro dambudziko redu guru irori. Kuti nguva zhinji they are not walking the talk. Vanokwanisa kungotaura zvavasingakwanisi kuzozadzikisa. Asi tinge tichingovakurudzirawo kuti this time around kana vati varoda kuzviita ende kana vachishowa genuine commitment to fighting corruption, vanofanira kunge vachizviita semataurira avanenge vachiita.
Tichitarisawo ikoko kumahofisi evachuchisi, munoonawo kuine huori here hwamungati hunoda kuferefetwa sezvavari kutaura?
Huori huriko hwakatekeshera mumahofisi zavo. Tiri kunyanya kuwitinesa vanhu vachiya vachikomplena achiti nyaya dzavo hadzisi kufambiswa zvakanaka, noda kuti prosecutor anenge apuwa mari nevasungwi. Iko zvino takatogonyorera National Prosecuting Authority. Takatarisa pagokwe chaipo tichiti pane dzimwe nyaya dzatisingachaoni dzichifamba zvakanaka, tichifungidzira kuti nedzimwe dzenguva vanokwanisa kunge vakapuwa mabribes. So patove neurongwa hwekuti dzimwe nyaya dzacho dzitoongororwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti nyaya dzisati dzisafambe. Uye muZimbabwe kuno vanonyanya kuverenga mapepa nawo, tinogara takanzwa zvikuru zvinzi paita prosecutor wasungwa, paita magistrate wani wasungwa. Semapurisa igaro ziva kuti vanotora zvoko muhomwe. Ipapa pano panga paine lockdown apa, vazhinji vacho mapurisa nemasoja vakatonota nemari dzekuti vakaona munhu asina kupfeka chimaski zvonzi bhadhara $5, vakaona munhu achifamba nenguva dzekefi dzapurikidza bhadhara $20. So munhu wese ndingangoti justice delivery sector yose kubva kumapurisa zvoenda kumapp zvoenda kumamagistrate vese vari kunyanya kazhinji vachinzi vari kuwanikwa vachiita nyaya dzeuori.